matere utano nekure kwevana tinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zvecovid-19 ivari kunzi makesisi muzvikoro zvose nyika yose kubva musi wazvavhurwa musi wa3 August 2021 kubvira musi wa23 September 2021 kwawanwa kuine 1281 vana kwozoita 131 maticha avo vakatesta positive kucovid-19 nyika yose asizve uwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of covid-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo makesis kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadii vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemakesis esewayaya makesi atingati ari mild asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakaripotwa izvi. Naizvozvo ministry ingangoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingachatashuki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuincreasa yatingati increase covid-19 testing of all the suspected cases on site wozoita zveisolation nemanagement of all cases at the affected schools nokwarandaina all the learners that have been exposed to their schools voita yatingati restriction of movement kupinda nekubuda kweatingati affected learning institute kana zvikoro kusvika pasisina makesis iwayo zvichireva izvo kuti izveni vabereki havasi kubvumidzwa vashanyire vana and there's a vaccination of eligible population within the schools in the surrounding community zvikuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yecovid-19 asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakanga zvavanga zviine makesis nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa neWHO kuti vaite.